Mutsamba yavanyorera munyori wekanzuro yeHarare iyo iri maoko eStudio 7 vamoyo vati vakatambira tsamba kubva kubato rePDP richivazivisa kuti vamafume vakange vave nhengo yebato reCCC saka nokudaro Ward 17 yanga ichimirirwa navamafume haisisina mumiririri nokudaro vamoyo vaudza kanzuro yeHarare kuti izivise komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ione kuti paitwa sarudzo itsva dzekutsvaga kanzura mutsva muward 17 izvo zvinoreva kuti vamafume vange vambomiswa basa havasisiri meya weguta reHarare asi vamafume vati tsamba yavamoyo haina maturo vakati ndivo vachiri meya veHarare vachiti vamoyo havakwanisi kuchinja zvakaturwa nematare nguva yapfuura vachiti munhu chete anokwanisa kunyora tsamba akamirira bato rePDP ndiva settlement chikwinya izvo zvinotevera tsamba yakanga yanyorwa navabenjamin rukanda vachidzinga vatenda ebiti nedzimwe nhengo dzePDP mudare reparamende vamafume vati vamoyo vari kuedza kuvhariridza uori hwavanoti vari kuita mukanzuro yeHarare kubudikidza nekuvadzinga basa kunyange hazvo vachiti vachikwinya havana kumbobvira vanyora tsamba yekuvadzinga
tsamba yanyorwa najulai moyo haina kana nemusoro hunhundira tsime humarapa tsetsetse inyaya yeumbavha yeugororo yavari kuda kuita vari kuda kuti ndisange ndiri meya kuti vakwanise kuba vari kuba vachidya mari sevari kutora mushonga wemusana saka isusu tinoiramba tsamba iyoyo tinozviramba zvavaita izvozvo ende hatifi takazviteerera ndichiri meya ndichiri kansela tsamba yake iyi haisi kuindirana negwaro necourt order yandakawana ichimuudza kuti hakuna mumwe munhu anokwanisa kundidzinga kunze kwasettlement chikwinya settlement chikwinya haana kundidzinga saka tsamba yake itsamba isina maturo itsamba yeugororo itsamba yeumbavha
hatina kukwanisa kunzwa devi ravamoyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kubva mangwanani patawana tsamba yavo iyi asi vamoyo vari kuongororwa nezak vachipomerwa mhosva yekuita zveuori pakutengwa kwepombi dzemvura muHarare mutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vati zvaitwa navamoyo zvinoratidza kuti bato rezanu pf riri kushaya hope nekukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabai elections
tsamba yavajulai muyo iri kuratidza kuti zanu pf iri kutambudzika zvakanyanya nekuva zvambura kwatakaita mabai elections apfuura CCC yatekeshera nyika yose vanhu vose vari kufarira bato ravo nyowani vari kugachira mashoko edu saka zanu pf yaakuedza kushandisa marecalls kuti vaedze kutikanganisa aiwa isusu takanangana ne-2023 election kwatiri kuziva kuti tiri kushanda kutizowana 6 million votes papresidential election 2/3 majority kuparliament nemaclean sweeps kana kuzvambura zvakare kumalocal authorities
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaita izimunya vati kuti takarasima kuri kuitwa navamoyo nekuramba vongomisa vamafume basa padiki padiki kunosiya mibvunzo yakawanda pane mhinduro
tanzwa kuti minister Julai Moyo vanoona nekutongwa kwematunhu nemadhorobha vanyora gwaro vachibvisa vaJacob Mafume sameya weguta reHarare mubvunzo unoti kose iwo minister Julai Moyo vavavarira kuti vamafume vasaita meya weguta reHarare nokuti zvaitika nhasi zvakambonge zvichiitwa kashanu kana katanhatu kana ndisingakanganisi kuti vamafume vabve kuti vasaite meya weguta reHarare kubvunza nekutaurwa kuri kuitwa nyaya iyi muvanhu kunorakidza kuti minister Julai Moyo vari kubvisa katsi kana kuti kitsi padura ivo vasare vachiwana mukana segonzo vachidya nzungu nemagwere eguta reHarare zvinosiririsa kuvagari veHarare vanobhadhara mari dzemitero zvinosiririsa kunyika yeZimbabwe kuti kwakuitwa imwe sarudzo isina maturo zvinosiririsa zvekare kwavari ivo minister Julai Moyo sokuti zviri kutoratidza kuti utongi hwavo hwemaguta nematunhu hutori kumashure kushuresa kune vamwe vakambotora chigaro ichi sokuti panzvimbo kuti nyika yaenderere kumberi iri kutodzoka kumashure naivo vaine madanha ekuti vagadzire mikana yekuti vatore minda vatore matenda vatore mari dzavana vezimbabwe vari muHarare nemamwe maguta vari kutambura maita basa
Kudzingwa mukanzuru kwaitwa vamafume kunoyo apo vamoyo vakazivisa nechishanu chapfuura kudzingwa kwemwame makanzura gumi nematanhatu mumakanzuro akasiyana-siyana munyika zvichitevera tsamba yakanyorwa neMDCT yava Douglas Monzora vachiti makanzuro aya akanga asisatevedzeri zvido zvebato ravo. Vamonzora vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti tsamba dzekudzinga makanzura aya dzakanga dzanyorwa muna Gunyana wegore rapera sarudzo dzemabai elections dzisati dzaitwa. Vachiti hofisi yavamoyo ndiyo yakazononoka kutumbira tsamba idzi kumakanzura aya. Mumwe wemakanzura akadzingwa navamonzora vatonderai samu vekumashonal and central provincial council vati havasi kushushikana nekudzingwa kwavakaitwa vachiti pavakasarudzwa havana kumbobvira vasarudzwa vari pasi pebato ravamonzora.
Chekutanga kudzingwa kwataitwa navamonzora vachiita tisi vebato ravo reMDC Alliance tiri vebaso reTriple C vatoita zvakanaka nekuti chokwadi chiripo isu takavhoterwa tiri kumashure kwavanelson Chamisa hatina kuvhoterwa tiri kuseri kwavamonzora. Kuzotora kwavakaita bato nechitsotsi nematare vachizvipinza kuti ndivo vaamutungamiri weMDC Alliance ndosaka tisina kutovateera nekuti isu takavhoterwa tiri kumashure kwavachamisa. Saka tinotozvitambira nekuti vatiratidza kuti aiwa ndiko murevana vachamisa ini ndiko kwatiri. Saka mukana uchazoya zvakare wekuti tivhoterwe vanyowana ivo vachangowana zero sekuona kwamuri kuita kuwana kwari kungoita mazero pamavhoti isu tichidzokera muofisi. Saka hatina kana kushungurudzika kwatinako tinotori nekufara kuzhinji nekuti vanhu veruzhinji vese vakativhotera ndivo vachatidzorera zvakare mumaofisi. Saka uyo mukana wekuti atibvise ane mukana hake waaroda kuedza kushandisa sezvo tichivhotirwa neproportional representation kuti anongedzere vanhu shamwari dzake nevasikana vake kuti vapinde pazvinzvo izvozvo asi hazvina kana nguva yazvinoenda dzinongoriwo mhute yemangwanani inopera nekuti zuva richangobuda Triple C the new party has been born. Saka kubuda kwezuva iri ndiko kuparira kuchaitawo mhute yake isu tichapinda zvakare maofisi come 2023 tikutodzokera kana zvakanzi maby-elections kana zvakanzi zvichavhoterwa patsva anongowana mazero ake iwayo aari kungokohwa isu todzokera mumaofisi hatina kana kushungurudzika kwatiinako. Kushungurudzika kwatati tokoriona ko ndiko kuti isu semaprovincial councillors taive takangonzi tavhoterwa mugore ra2018 ivo vamunangagwa wacho havana kumubvira vakambonge vaimplimenta mutemo wedevolution havana kubvira vakatigadza isu tiri vanhu vainge vari pabasa tisina kupinda basa. Saka chipo chekuti isu tarambwa nemunhu wataka tisingadanana naye hapana ofisi yatakanga tiri taingove mazita chete. Saka tichitongoriwo chishure kuti dai mutemo uyo watogadziriswa kuti patinopinda pa2023 tingopinda ari makeke mutemo wacho uripo kare pasina zvokumboswera kunyengetedzana kuti ko maprovincial councillor tigadzeiwo tanga tisatambogadzwa izvo. Saka aita zvakanaka atiburisa basa tisati tapinda basa tichazopinda basa tiri kumashure kwavachamisa hatina chinotishungurudza isu tiri kutofara nekuti mukana ndo mukuru uri kuya kumberi hatichatarisa zvekare takutarisa zvemberi kana kutarisa zverima takutarisa chaedza chiri kumberi. Ndatenda.
Mibvunzo yatatumira mutauriri wezek vajasper mangwana yanga isati yapindurwa pamhepo kutinzwe kuti vaziviswa here nezvenyaya yavamafume pamwe nemakanzuro akadzingwa naMDC aya uye kuti sarudzo dzekutsiva vanhu ava dzichaitwa rini. Asi sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti mabai elections anoitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi unenge waziviswa kuti nzvimbo hadzisisina vamiririri kunze kwekunge kwasara mwedzi mupfumbamwe kuti sarudzo dzenyika yose dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.